Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kubvumbi 14 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo NERA inenge ichinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anovapa pensheni dzavo vachitarisira kupiwa tumari tushoma tunobva kupensheni. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa ari pasi pegungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA akasangana muHarare neZuro akaumba makomiti maduku matatu achabatsira kufambisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe, sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzisati dzaitwa. Mutauriri weNERA vaDouglas Mwonzora vanoye zvakare munyore mukuru mubato reMDCT vanoti komiti yekutanga ichange yakanangana nenyaya dzezvematongerwo enyika uye inenge ichitungamirwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru. Komiti ichange ichiona nezvemitemo inenge ichitungamirwa nemutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai Biti, kuchitiwo komiti yetatu iyo ichange ichiona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ichange ichitungamirwa nemutungamiri weMDC vamogenzvangirai. Vamonzora vanoti musangano waNezuro uyu vakatambirawo zvakare tsamba yekukurudzira kuparadzwa kweboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, iro vanopomera mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Vanoti vakatambirawo zvakare tsamba kubva kuZEC ichivakoka kuti vazoita musangano mwedzi unouya nemakambani matatu anotarisirwa kuzenge achitengesera ZEC michina yemaBVR. Ngatinzwe hurukuru yataita navamwanzora pamusoro penyaya iye.
Takakurukura zvinhu zvakati wandei, asi chakanyanya kukosha chatakaita ndechokuti takawirirana kuti kana torwisa nyaya dzemaelections dzesarudzo dzakachena tiri kuda kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga tina kuenda kumatare, chechipiri tinoda kuita political kuti zvichireva mademonstrations pamwe chete nemarari nezvimwewo zvese zvematongerwo enyika. Chechitatu tinoda kuenda kune dzimwe nyika tichikurukura nevatungamiri venyika idzodzo nenyaya yesarudzo dzakachera dzeZimbabwe. Saka pakasarudzwa vatungamiri vatatu vanenge vachihedha masubcommittee pia yayo. Saka subcommittee yeInternational Relations inenge ichitungamirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai, yePolitical iri kulidzwa namai Testorero Pamujuru, yezvemutemo iri kulidzwa naTendai Biti. Takakurukura zvakare negwaro rakabva kuZEC, takakokwa neZEC kubva musi wa19 kuti tiende nenyanzvi dzedu kunoongorora mishina yebiometric voter registration kubva kuvanhu vatatu vaya vakasarudzwa neUnited Nations. Saka tinenge tichienda chikoko seNERA pamwe chete neMDC.
Tinozwawo kuti imi makanyorawo tsamba zviri pamutemo yekuti muZEC inge ichiparadzwa. Mungataura kuti zvakamira sei?
Takanyora tsamba kuna Mugabe sapresident uyezve appointing authority weZEC. Tikanyora tsamba kumukuru mukuru weparlament kuti ZEC yakonyiwa basa rayo nokuti ZEC ine zvinhu zvainosungirwa nemutemo kuita. Inofanira kuita zvinhu zvinoratidza kuti haina kwayakarerekera. Asi tinoona kuti pakaitika maviolence akaitika mumabiolations akaitika masabhuku nema traditional leaders mamwe vaichitidzira vanhu masoja nema CIO vaipindira mune zvematongerwo enyika vanhu vaipihwa chikafu kuti vagovhotera ZANU PF vaipihwa masikeni kuti vagovhotera ZANU PF saka pakaitwa bribery iyoyo asi zeki haina zvayakataura saka taiudza mugabe kuti zeki yakoniwa saka iye anofanira kuita zviri pamutemo zvekuti achibvisa zeki kana tabvisa zeki toisa United Nations toisa SADC toisa African Union ndivo vanofanira kutungamira sanzvidzo dzezimbabwe regore rinouya izvi zvakamboitika muna 1980 saka hapana chitsva
avanga vari mutauriri weboka renera vadouglas monzora vari parunare kunyanga nestudio 7 vamwe vakuru mubato rezano PF vanoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe ndovave kutarisirwa kuti vape shoko rekupedzisira panyaya yekuti murongo wegwara rebato ravo vaSevia Kasuku here vodzingwa mubato here kana kuti kwete. Muzano PF munonzi hamuna kunyatsowirirana kuti vakasuku here ava vari kupomerwa mhosva yekuda kutora chigaro chava Mugabe voitwa sei. Matunhu anoti Midlands, Mashonaland Central neBulawayo anonzi akati vakasuku here ngavadzingwe mubato. Asi matunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland West neManicaland ari kutsigira vakasuku here. Vakasuku here vanonzi vari kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kunetsana nechimwe chinonzi Team Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zvikwata zviviri izvi zviri kurwira kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika uye webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vanoti kunetsana kupere muzano PF kusvika nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri yagadziriswa sezvo vaMugabe vakwegura.
Zvinotiratidza kuti pachirungu vanoti defender is no longer holding, kureva kuti mubati wamatomu haasisina kubata matomu zvakaisvo kuti anganzi akanyatsoabata zvekuti musangano wake uchakasimba. Yangova nyaya yekuti hayo sekuti vaMugabe vachiripo musangano wavo unenge uchingoita sekuti uchiripo asi musangano uyu wakaita zinyekenyeke kare kare. Izvi zvaakuratidza manje kwaakuratidza kwemusangano waakuchinyatsoenda kwamvura yacheka makumbo nekuti ndiani angadai aizvifungira kuti vana vakasukuwere vanganzi vaakudzingwa mumusangano nekuti kandiwo vanenge vachinzi ngwerengwere ndo ngwerengwere dzemuzanu PF nyangwe zvavo vari vadiki sezvavari bhati maonero atinozviita isu mazvitaridzira vanozviita ndeyaya yekuti ndo ngwerengwere dzezanu PF ivo vana Jonathan Moya vasemazivira munozviita kando ngwerengwere dzemuzanu PF ndosaka vachigona kuti vanotombobuda zvavo 2004 after Cholocho vomutombotukirira vari panze vozodaidzwa navaMugabe unzi vaJonathan Moyo svikai mugarire mudhuze mudhuze techitoti still kure chitikandongwerengwere dzeve chidiki vemuzanu PF iyo maG4 azva zvinokuratidzai ndezvekuti vaZulu chokwadi chiripo ndechekuti pane uyo achazotora kubva pana vaMugabe pachadeurwa ropa muzanu PF imomo vachatodeurirana ropa iko zvinoizvi zvekuti vana vaita zvekutaridzira vachiri kuita zvekusvodana kana nguva yacho yasvika chaizvo chaizvo vanoita muitiro wavo chaivo wekuti kana ropa rinodeuka vachideurana pachavo zvekuti nyika inopedzisira yangovawo zinyekenyeke nenhau iyoyo yekuti ndiani achatora kubva achitora masimba kana vaMugabe vachinge vasisiri pachigaro.
Ivo vaMugabe vari kunzi mazuva anotera mashoma aya vanenge vakupinda mundima umo vachitsvaga rutsigiro nekunetsana kuripo hationi here imwe bhora musango zvakare ichidzoka.
Imwe bhora musango inogona kutoitika ipapa pavaZulu inogona kutoitika nekuti mamiriro azvakaita chaizvo chaizvo madzivira atinochiita isusu ZANU PF ndeyekuti kana voenda kusarudzo vanoita yatoti zvakare pachirungu convergence vanoungana vese votanga kubatira pamwe asi pari zvino hasati zvagoneka izvozvo nekuti vesangano revarwi verusununguko vakarwira nyika va vanenge vachiri kutiwo zvakare toda kuti tipihwe chigaro chapolitical commissar chakabatwa navakasuku here vakachipihwa chigaro ichocho veG40 vanogona kutozonyatsokuchiita bhora musango chaizvo chaizvo nekuti makakatanwa anobva achitozonyanyisa kuitika.
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Apo dambudziko rekushaikwa kwemari riri kuramba richikura munyika, vamwe vari pamudyandigere vanoti dambudziko iri riri kunyanya kuvabata zvakanyanya, vachitiwo dai hurumende yakaisika kuvawedzera mari yavanowana pamwedzi sezvayakambovavimbisa. Vanotiwo vanodawo kuti vabvumidzwe kutora mari yavo yose kumabhanga. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Tarisiro yemunhu wese anenge ashanda kwemakore akawanda eupenyu hwake hwose kuti achave nemudyandigero wakanaka pasina zvakawanda zvinonetsa, asi kune vakawanda vari pamudyandigero munyika aya anongove maroto. Munguva pfupi yapfuura, Studio 7 yakatenderera muguta reulawayo ikataura nevamwe vari pamudyandigero avo vakati vari kuona nhamo yavaisafungira kuti vachaona muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu ava ndevamwe ambuya vakangoda kuzvidoma nezita rekuti ambuya Dhuve, avo vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari ivo nevamwe vari pamudyandigero saivo vave kugara vachirara panze pemabhangi nezvitoro kuti vakwanise kuwana mari.
Isusu tiri kuuya nekuti if you don't come and put up here mangwana mari achauyiwani. And I wish you come in the morning. Akasvika pana makusana anoverenga vanhu 1, 2, 3, 4. Sometimes anotora 20, sometimes anotora 40. That's all. And anobvakuudza if that day achipa 20, he just says, today I'm giving 20. Kana achipa 50, anongoti nhasi ndiri kupa. It depends nekuti how much he is got. Anenge isiri mhosva yakewo mari hapana. But just tell us, kune mvura yaunobhadhara, kune gesi yaunotenga. Zvakawanda, zvakawanda, you know.
Ambuya Dhuve vanoti dai hurumende yakasika kuwedzera mari inopiwa vanhu vari pamudyandigero pamwedzi wega wega sezvaive zvataurwa pakutanga kwegore. Vanochema-chemawo kuti madhora 16 anopiwa vanhu vari pamudyandigero imari shoma zvikuru zvekuti hapana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nayo.
Zvakatangirini zvinzi mari chawe? When was that? You don't know. But munotitaura mumatv kuti hanzi mari ichawedzerwa. Hapana mari inowedzerwa. All we need is chete kuti dai hurumende yedu yambotifungawo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune National Social Security Authority panyaya iyi. Hurumende yaive yati ichawedzera mari yevari pamudyandigero kusvika pamadhora 100 kubva pakutanga kwemwedzi wakurume. Yakatiwo ine urongwa hwekuti mari iyi ive yasvitswa pamadhora 150 muna chikumi, asi izvi hazvisati zvaitika. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti parizvino mhuri yevanhu 6 inoda mari inosvika madhora 550 pamwedzi kuti ikwanise kurarama, asi vakawanda munyika havawane mari yakadaro. Vari pamudyandigero vakawanda vanobatsira nekuchengetawo vazukuru vavo kana dzimwe hama, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huzonyanya kuvaomera. Vamwe ambuya vasina kuda kudomwa nezita vakatsinhirawo kuti mari yavari kuwana haivakwanire, vakati ishuviro yavo kuti hurumende ibvumidze vari pamudyandigero kuti vakwanise kutora mari yavo yose kamwe chete kumabhanga sezvinoitwa vashandi vehurumende.
Ndine vazukuru vangu inherera, vana vaya vanoda kudya. Izvozvi ndikapiwa $30 kunodi kumagetsi ndine chikwereti che200 kumba. Ndine rakauya pepa racho nezuro rakanyogwa 125 something iya ndakuzotarisa ndakangotsamwa ndichiti mai ndinei wanepi kumba. Handina upfu kumba, vana handina shuga. Manje ndinovapa chii? 13 hangu ndinoipiwa mazuva ese, asi haina chainondibatsira. Ndine polisi yangu uya ndakajoina inoda $11. Manje kana ndabvisa mangwana $11 ndosara nemari inochindiitira chii chainondiitira? Vana vanogara vakangotarisa koko anouya achauya nemari, vanoona handina chandiine ndakabata kana mutaundi kuti ndinonge something kuti ndichambononyararidza vanhu. Hapana.
Nyanzvi inoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vaBatler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika riri kunyanya kubata vari pamudyandigero. Vanotiwo nekuda kwekuti vazhinji vevanhu ava vanhu vakwegura, hurumende inofanirwa kutora matanho akajeka kuitira kuti vanhu ava vawane mari yavanofanirwa kuwana vasinganyanyonetseka. Mumwe wemurume ari pamudyandigero uyo akangozvidoma nezita rekuti Nyoni achigara kuLupane akati dambudziko rekushayikwa kwemari rinosangana nevari pamudyandigero rave kukanganisawo magariro avo mudzimba uye nevavakidzani vavo.
ndikashaya mari mari anda uya nayo pano ndaita zvokumbira kuma kunikizo wangu akandiona ndichisvika anenge achidzwa kuti mari yake yakudi yadzoka but ndozotanga kutaura ma stories kuti ah zvanzi tore chingwa munhu anzwisisinga ndichimudza kuti zvanzi tore chingwa
Vanyoni vakachema chemawo nekwavakati kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevamwe vemumabhanga kana vemuzvitoro pavanenge vachitsvaga mari.
Sometimes hakuna behavior pakuti udza kuti chi hakuna mari. Anongobuda kuti ngati budai wodzokera kuti wotongorera padhoo apo kuti vakuru ndikabuda panapa what is that? Kudi fasize yangu wouya wondiudza kuti but inini ndini ndakaita kuti udzidze uzive everything usenze mubhengi waondiona stupid waondiudza kuti ndikabuda pano kana pasina mari ka isitikumbira good behavior kuwana vetu vanoshanda mumabhengi vataure nevabereki zvakanaka
zvichakadaro bhanga guru renyika nezoro rakazivisa kuti hapachina munhu anofanirwa kuwana mari inopfuura madhora makumi maviri kana achinge atenga zvinhu muchitoro sedanho rekuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushandiswa kwebhambu rakakurisisa neAmerica ichirwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State muAfghanistan kwaparadzanisa maonero evanhu mudunhu iri vatungamiri vezvematongerwo enyika pamwe nemauto muKabul vachitsigira chiitiko ichi asi chichishoropodzwa zvakasimba nevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaHamid Karzai pamwe nevaimbo vemumiriri weAfghanistan kuPakistan. Vakuru vemauto eAmerica vaudza Voice of America kuti mauto eAmerica anechitsama aenda kuMogadishu kunodzidzisa pamwe nekubatsira mauto eSomalia pamwe neAmisom ari kurwisana nechikwata chinopfurikidza mwero muSomalia. Ukama pakati peChina nePhilippines wave kuratidzika sehwagadzikana mushure mekunge hurumende yeManila yakarova nende shure kubva paurongwa hwayo hwekushandisa mauto mugakava rechitsuwa cheSprouty chiri mugungwa reSouth China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha uye zvichabuda musarudzo idzi ndo zvicharatidza kuti nyika ichabudirira here kana kuti ichaenda kumawere. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti nemamiriro akaita zviri munyaya dzeupfumi kukunda kwebato reZANU-PF kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro asi dzinoti izvi zvinoenderana nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange ZANU-PF ichiti mutungamiriri webato iri waRobert Mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndivo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavaMugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna kiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa nekuti dambudziko rine bato riri kutonga pari zvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana veZimbabwe mune bato iri reZANU-PF vakatora vakatsinga-tsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana ZANU-PF ikakunda ine mutungamiriri asiri vaMugabe. Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvibato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvarakavambisa vanhu nekudaro hapana chikonzero chokuti vanhu vavhotere bato iri. asivaro hanya vanobvuma kuti ZANU-PF ine mukana wekukunda uye kana zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda.
Tokuina kwezande kwavo kwekwawanika achibika zvinhu zvavo. Hakuna kwetinenge tika nyika inoenda kumandondo rekezvezvezanika kuna 2018 muno mhamugaba achasara ivo. Nevazukuru vavo nevanhu vavo vezanu vanhu vanotobuda muno munyika kubuda muno munyika vachienda kunana South Africa nekwakasiyana siyana kundotsvaka upenyu kuti muna hamuna mabasa. Vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambulira. Saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi? Hakuna vanhu vari kuuya kuzoseta mabhizinesi. Saka vanhu vanowana mabasa kupi?
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti semaonero avo bato rezanu-PF riri kukunda musarudzwa 2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomu uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya. Vanobvuma kuti kukunda kwezanu-PF kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope. Vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura havaoni zanu-PF ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo dza2008
kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende. Asi kana kuri kuti ZANU-PF yakunda makundiro ayakaita 2018 kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangori muhurumende vacho nezi.
Vamudzenge vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambisa zvakanaka kwemabasa mapazi ese ehurumende.
Kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika. Vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa. Voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hwufambiswa zvakanaka.
Varo hanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese munyika vachiti bato rezanu-PF rinotsigirwa nevasori, mapurisa nevashandi vehurumende musarudzo.
Saka coalition inodiwa asi haifani kuva coalition yemuharare nomubhuwai nomumasvingo nemamutare. Inofanira kuva coalition yokupena longa, penalition yokucholocho, coalition yokumuzarabani, coalition yokuzumbabara papfungwe necoalition yokumwenezi. Kuti vanhu vokunana mwenezi, vokunana zumbamamba pfungwe, vokunana gwanda vavone coalition iripo ichivaprotekta vasatisidzirwa, vasafambwa navo nemachifa ichita zvavasingati. Izvozvo zvikataitwa vanorohwa nezano.
VaDennis Mukushwa vari musangano reNational Electoral Reform Agenda vanoti sarudzo dza2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika.
Kuri kuti ZANU-PF yadzokera pakutonga upfumi hwenyika hunofa uyezve zvematongerwo enyika zvacho zvichanetsa zvikuru nokuti veopposition havazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa. Tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kukondesta such an election outcome.
Pari zvino komishoni yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira waro wekuti sarudzo dzichafambiswa sei. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi, asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro evanhu arambe achidzikira. Zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanu-PF muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika nhatu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reFamine Early Warning System kana kuti FuseNet rinoti muna 2017 vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe munyika makumi mana nemashanu vanoda rubatsiro rwechikafu.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webazi re USAID va Matthew Nims vanoti nzara iyi munyika dzakawanda iri kukonzerwa nekutadza kutungamira nekusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanims vanoti izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika munyika dzakaita seSouth Sudan, Nigeria neYemen. KuSouth Sudan nzara iri kukonzerwa nehondo iri munyika iyi yakatanga muna 2013. America inoti yave nemakore ichibatsira nyika idzi nemari nechikafu uye yakazvipira kuramba ichibatsira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika natu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mumwe mukomana musope Tawanda Nyahasha uyo ari kuita zvidzidzo muAmerica anoti nhoroondo yeupenyu hwake iri kumubatsira kunyora nhetembo dzine chekuita naye. Tawanda anoti mukukura kwake akasangana nezvakawanda asi chakamubatsira kuti ave netarisiro rudo rwaanowana kubva kuvabereki vake. Tawanda anodzidza kuNorth Carolina asi ari muWashington DC pazororo reEaster kuzoshanyira hama yake Father William Guri vanovefata veRoma. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro naTawanda nezvenyaya iye.
Ndakatanga kunyora ndine 15 years asi ndakazonyatsotanga kunyatsonyora mapoems gore rakapera ndopa ndakatanga kuzotanga kuzonyatsoti zvege ndione kuti mapoems ndinonyora zvakaita sei and then pandakatanga kunyora ndakatanga kunakidzwa nazvo kuti izvezvi ndakutonya nyora mapoems more than zvandaiita ndichiri kumba. Chandinonyanyofarira about poetry ndechekuti poetry iri abstract, poetry unokwanisa kutaura it's a universal language. Zvekuti ndechitaura zvinhu zvinoenderana nemunhu wese, hazvinei kuti ndinobva kuAfrica, munhu anobva kuAmerica, zvinhu zvinotiafecta munyika zvinhu zvakangofanana. Vanhu vese vanoda kudiwa, vanhu vese vanoda kugara pano pekuti vanenge vachiedza kuti vanoappreciatwa, vane vanhu vanovada. Saka those zvinhu zvakadaro zvekuti zvinhu zvinhu zvandinoreflecta through mapoems andinonyora.
Unonyora nezvei? Tinoona pari zvino tiri kuona uri kurarama iwe neAlbinism. Zvimwe zvinhu zvaunonyora nezvazvo here?
Ndinonyora nezvakawanda. Ndinonyora dzinonguva ndichitonyora zvinhu zvinei zviitika panguva iyoyo maemotions ane ndinawo. Saka ndine mamwe mapoems andakatonyora ndichitaura zvandakaona nezvandaiudzwawo nekukura neAlbinism. Machallenges andakafesa ndiri mwana mudiki nekukura neAlbinism idzi kuti ndakasvika sei palevhel yandiri yekuti izvezvi nyange munhu akataura zvinhu zvakaipa handinetsekani, ndinoziva kuti ndakasvikirwa a greater purpose.
Chimboti tsandurowo imwe yepoemu yawakanyora.
You may look at me, look back at each other and say, look at him, does he deserve to be here? Look at his pale skin, does he deserve to be on this stage? So I will tell you this, my mother is yellow, my sisters are black, and my brother is pale. So you tell me, do I deserve to be here? So
uyu anga ari chisvarwa chezimbabwe chiri kudzidza muno muAmerica uye ari nyanduri Tawanda Nyahasha achitaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 ari muWashington. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezororo reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo sangano iri rinenge richinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anovapa pensheni pamwe nepamabhanga vachitarisira kupiwa tumari tushoma twavanowana. Nyanzvi dzinoti ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziwa. Tabatashuka kumagume chironga chedu cha nasi. Tinumimba kutimuchange mwine sudakari mangwana. Anukuni kaine mufaro semasi wa ose. Ndini wenyu chonga kandemi irindiri mu Washington DC. Ndokusie mina ntunga milinkomo.